Mutambo uyu wakafamba zvakanaka chose zvisinei nekuti Charles Manyuchi akakuvara ruoko rwake pakati pemutambo uyu. Akazokuvara zvekare pamusoro pedzidzo apo akarohwa nemusoro nechikomana Alotei asi akarwa semvumba kusvikira muraundi yechisere umo munove makazi osarendwa naAlotei. Saka mukomana Charles Manyuchi uyu tinomutarisa segamba. Tarisa zvakabuda nemabudiro akaita mutambo iwoyu. Zvaakaita izvi zvekare zvinotomanyukunyu kuisusu makuru sebazi rinotungamirira tira munyika muno. Regai nditaure ndichiti chagara chiri chishuwo chedu kuti tiwane anotumidzira mureza wenyika pachidanho chepamusoro chakadai. Naizvozvo mukomana uyu anoda kutendwa zvekumberi mberi.
Vatsigiri vetsiva muZimbabwe vari kutambira sei kukunda kwakaita Manyuchi?
Tichangobva kumutambo wekuZambia uyu, naizvozvo hatisati taera taisa pachikero matambirwo anga akaitwa mutambo iwoyu. Asi ndinodavira kuti nekuuya kwaari kuita ndinodavira kuti patave nekutambirwa kukuru, kutambirwa kwakakodzera, kutambirwa kunoita zvimwe zvikwata zvese zvemitambo zvinenge zvaenda kunomirira nyika kunze. So iyi tarisiro yedu isusu sebazi rinotungamirira nzira munyika kuti patave nekutambirwa kwapamusorosoro kwaCharles Manyuchi paanodzoka kumusha muzuva ranhasi.
Tinozwa kuti Manyuchi murwi ari kugara ari kunyika yeZambia asi ari pasi pebhodhi renyu imimi. Muri kuzvifambisa sei?
Chikonzero chakaita kuti Manyuchi aenda kunotambira kuZambia ndechekuti akaonekwa unyanzvi hwake nekambani yekuinonzi Oriental Quality Boxing Promotions. Vagutsikana nematambiro ake. Vakataurirana naye ndokumupa yatinoti contract kana kuti kuwirirana kuti vazenge varivo vanomubatsira nokushanda naye kwemakore matatu anotevera. Contract iyi yakanyoreranwa pasi kupera kwegore ra2011. Isu sebhodhi hatisipo kudzividza munhu kuti asatsvage munhu anoita maneja wake. Zvakafanana nebhora chairo, tine vatambi vekuZimbabwe wakaita sana Peter Ndlovu vamwari kusouth Africa uko ana Knowledge Msona. Vari kutamba bhora vari ikoko asi havana kurasa nyika yavo kwavanobva, zvizvarwa zveZimbabwe. Naizvozvo isu tinotoda kuti titende vari kushanda naManyuchi kuZambia ikoko vachisimudzira tsiva yake kusvikira asvika paari ipapo.
Mungava neruzivo here kuti iye Manyuchi acharwanani mumutambo wake uchatevera?
Munguva zhinji izvi zvinoitwa nesangano reWorld Boxing Council, ndivo vanomutsvagira wekutamba naye mumutambo wake unotevera. Iye Manyuchi tichitaura naye nezuro kuLusaka akataura iye kuti pari zvino chishuwo chake ndechekuti dai anga aonekwa ruoko rwake rwaakakuvara urwu